chekutanga ndoda kuimbisa vana eZimbabwe kuti ngavachirega kukangama chazuro nehope. Ngavasakangama nhamo yatatamba pamakore 37 ose makumi matatu nemanomwe. Tafamba nenguva yakaomarara tiri pasi poutongi hwaMugabe neZANU PF. Nyaya yanga iripo ndeyekuti vaMugabe ndoranga ririmwe dambudziko raariripo, asi haririwo dambudziko rogara riripo. Dambudziko guru ratinaro muZimbabwe nderepati inonzi ZANU PF, inova ndiyo ichiri pachigaro iri kungochinja madhiraivha pano nepapo, ichichinja vana makanika pano nepapo. Asi chatava kuziva ndechekuti ZANU PF maziro atinoita ndeyekuti ipati yatadza kuprova zvainenge yakaita kana pabepa kuti ikwanise kuzviimplimenta igadzire upenyu hwevana veZimbabwe. Pari zvino opposition yavo vanhu veZimbabwe ndivo varidzi veopposition. Opposition iripo, tiripo, uye tichauya nezvirongwa kuvanhu. Asi takatotanga kusumuka, misangano yava kuitwa kumaprovinsi, tava kuita makambeini ekuti yekukurudzira vanhu kuti vaende kundoregister vhota. Takabatana tiri mapato manomwe kana kuri kuMPC Alliance. Tiri kuonawo mamwe mapato mundima imomo achitenderera, achikurudzirawo futi vanhu kuti vaende kundovhota. Saka opposition iripo, musangano wavo weMDC Alliance unova mubatanidzo wamapato manomwe uripo mupenyu, ende wakuzosumuka kuti uchigadzisa zvino tigadzirira kuti tisvike kuna 2018. Kuuya kwavachiwenga navamunangagwa ngakusavanzarika vana veZimbabwe. Vasakangamwa kuti vachiwenga ndevezanu PF, vamunangagwa ndevezanu PF.
Vachiwasa, pamirewo bato renyu reNCA sebato rinopikisa, vamwe vari kufunga kuti mapato anopikisa mabva mangopera simba pauya utongi husva hwezanu PF.
Ya, ndokuva tichakakosha ndekuti isusu sebato renyu vatakagara takaiaai vachinja ichikoriko toendwa vana veZimbabwe vakatotanga kutozoona zvimwe zvai zvataitaura. Taigara ichitaura kuti bunge rakaiswa kuna 2013 harisi bunge romutemo rotarisa kodzero dzevanhu, richirespekta kodzero dzevanhu. Bunge romutemo rinopa mupaura dzakawanda kuna purezidendi anenge ari unga vakazvionera vega vaida kubviswa vaMugabe. VaMugabe vacho vabva tikaona pomaponi zvakaitwa navamunangaro sionaaromba richingochimachima nenyaya imwe chete maministers akawandisa mari ichiwana kuvi. But isusu zvinhu takazitaura kugara seMCA kubva patakatotanga pareferendum. Saka ndofunga kuti dambudziko ratinaro zvanga zvitaurwa namutemo wangu wachiwaya kuti kwai dambudziko ripo isoteo. Ndofunga tiye zvino vana veZimbabwe vafanwa nyatso kuchiona manje kuti dambudziko raivapo paranga risiri ravaMugabe, uye dambudziko riripo harisi ZANU PF sekuda kutaura kuri vamutemo wangu vachiwaya. Dambudziko ripo bunduro remutemo riripo. Saka isusu seMCA kwedu iripo zvayakamirira izvozvo zvingoripo kuti isusu musarudzo gore rinouya kana tikapinda vana veZimbabwe vakatiera zvinoreva kuti isusu tisu tega opposition iripo yakazipira kuti aiwa mutemo iripo inofanwa kuchinjwa. Saka tiriko kuti hatinawo zvebumbiro romutemo. Ndofunga kuti vamunangagwa vachangopinda. Saka tichazotarisawo zvinhu zvakawanda nezvinhu zvatinoda toziziva. Toda kudya tichiguta, toda kuti vana vedu vaende kusikoro, toda kuti tikarwara tinge tichirapwa. Hatichazonge tiona kuti zvinenge zvichiitika here. Asi kuti vanenge vachida isusu tinenge tiripo ende tichazongogara tiripo.
Vacho hai, munotii nezviri kutaurwa navachivasa? Tanzwa vari kuti vanopokana nemi mune mamwe maonero enyu.
Ndofunga bumbiro riripo romutemo rakanyorwa tingangoti raka vanhu vakapuwa mukana wokutaurawo zvavanoda. Vana vachivasa neNCA tinorangarira kuti vakanga vane vari divi ravo vachitaurawo zvavaitaura pamusoro pebumbiro romutemo iroro, ende ikodzero dzavo somusangano oro semaindividuals ari muNCA kuti vamire vachipokana nezvinhu zvinenge zvataurwa nangana nangana. Asi isu maonero atinoita pari zvino takatarisa kuti takamboedza patinokwanisawo tikaedza kuti tigadzirise zvimwe zvishoma kana kuti zvizhinji zvacho hamene maonero aanenge achiitawo vanogona kuona sokuti hapana zvatakaita. Asi tanga tichitarisawo kumabill of rights zvese zvakadaro nezvimwe kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro zvakatakangoisawo mubumbiro romutemo iroro. But hatisisu takariisa sealliance, hatisi kutakarisa se MDC chete vana vezimbabwe vakandofunzwa mibvunzo vakapindura vakapa mapfungwa dzavo pamusoro pebumbiro romutemero runobva ranyorwa ranyorwa kudaro chasara ndechokuti riri kutevedzerwa here pamwe ndiro ringava dambudziko ratingange tinaro kana tichinge tichikonana kuti riri kutevedzerwa here bumbiro iri
vachiwasa zvivo zvamuri kuita sebato pari zvino
vanhu vari kutosarudza mastructures dzane mastructures kurese kumawadza ndikutaura 1900 vanhu vari kutataurirana kuti ndiani chaita chancellor ndiani achaita mp kati kutaura kuti urongwa ihwohwo tofanira kusvika pachristmas takutoziva kwese nyika yese kuti kana munhu uri muwadhi mauri kuti munhu achange state chancellor wenca kanzesi ndiani achange ari mp wekonstience yese ndiani uye achange ari presidenta wekanzesi wedu ndiani ndozvatiri kuita izvezvi izvi uye kuti tiri kugadzirawo yatingati manifesto yekuti vana vazimbabwe vazoramba vachiverenga zvese izvi zvimwe zvandakataura nezvimwe zvatoda kuzoita kana tichinge tasarudzwa kuti tichinge tichitava hurumende